ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey nomi soroye na udzedudza nasi chishanu nyamavuvu 4 2017. Mapato manomwe ari kupinda mumubatanidzwa weMDC Alliance kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya oita musangano nemugovera wekuparura mubatanidzwa uyu. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatenda ibiti rinoti richapinda muMDC Alliance kana zvariri kuda zvawiriranwa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoenda kuIran kunoona mutungamiri wenyika iyi achigadzwa pachigaro chekutonga nyika iyi. Mapurisa nemauto anobatana mukuita ongororo yekutsvaga vakakonzera mirishonga yakaitika pakati pavo nemusi wechipiri. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwemapato ari kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchaparurwa mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page reVOA Shona tichange tiine hurukuro yemitambo ichange iri kuitika munyika nekunze kwenyika. Apo muimbi Japresa ari muAmerica umo acharidza kuTexas nemuWashington nhasi nemangwana. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.